tarudzo dzakaitwa ido yanga iri ganhuro pakuona kwevazhinji vari kunze inotaridza kuti nyika yeZimbabwe yanangepi maringe nezvekutsidzana nedzimwe nyika nezvekodzero dzevanhu. Saka tiri kuona kuti kutaura kweAmerica zvakarewo nekutaura kweEU kunoreva kuti vari kusimbisa panyaya yemutemo kuti mutemo utevedzerwe.
Ndaonawo gwaro rehurumende yeAmerica richitaura kuti zvichiripo zvizhinji zvavasina kufara nazvo mumabatirwo akaitwa sarudzo zvinoda kugadziriswa. Ndezvipi zvinobatika zviviri zvitatu zvinoda kunzi zvigadziriswa?
Chekutanga, mapazi ehurumende, mapepa ehurumende anotarisana Herald Sunday Mail nenhepfenyuro yehurumende ZBC kuradio nekuterevhizheni, zvese izvi zvanga zvisina kumira pakati, zvanga zvakarerekera kudivi rezanupf. Zvakarewo tinoona kuti hurumende yava mudangagwa yanga iine masimba ekushandisa nyaya dzekupa vanhu chikafu kunyanya kumaruwa kuti vagotsigira bato rimwe chete rezanupf. Izvozvo zvakakanganiswa. Chetatu, takaona kuti vanhu vazhinji vaivhundutsirwa kunyanya kumaruwa vachitsisirwa kuti mukasavhotera zanupf muchazviona.
Ndaona hurumende yeAmerica ichitaura kuti iri kukurudzira Zimbabwe kuti ishande pamwe chete nevamwe vose vane chekuita nezvematongerwo enyika. Munoona here sevari kuedza kunongedzera kuti pangaitwe hurumende yemubatanidzwa?
Hongu, tichiona nezvakabuda musarudzo zvakataurwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission vachona, zvinotaridza kuti Zimbabwe yakanyanyisa kupatsanurana nekuti pane vanhu vane huwandu vanotsigira vachamisa nebato ravo. Zvakarewo humwe huwandu hunenge huri kudivira vamunangirwa nebato ravo. Nyika inoda kuti ibatsanidzwe paite mushandira pamwe chete. Izvi zvingangogonekwa chete nehurumende yemushandira pamwe yemubatsanidzwa.